Munhu wemapurisa emuZimbabwe unosemesa chaizvo. Vari vanhu vanotarisirwa kunzi vanenge vachienforce mutemo, vari kuenderera mberi variyo vari kutanga kuvhuna. Basa remopa haina kugadzirirwa kuti ishandiswe iyo kudzivirira magungano. Yakagadzirirwa kuti kana magungano achiita vemutemo vange varipo, vachikwanisa kunge vazivawo paine nguva, vaite gadziriro dzakakwana. Asi tiri kutaura kuti manotifications akutoshandiswa kuti mapurisa azive kuti vanhu vari kuda kuungana ndevapi, tivakwanise kuvadzivisa nekunovakrasha kana vakaenderera mberi nekunoungana. So zvinhu zvinosuwisa.
Saka matambira sei kurambidzwa kwemusangano wenyu?
Tatine mathousands evanhu vanga aregister kuuya. Tatine maorganizations 37 vanga adziregister kuti anoda kuparticipata. Vese ava patavaudza nenyaya yekumiswa uku, varatidza kutsutsumwa kwazvo nekushora danho ratorwa nemapurisa edu, rinove danho rinotyora constitution yedu.
Chii chikuru chamaa muchitarisira kuita nekuungana ikoko kwamaa muchironga?
Anga tine zvinangwa zvitatu zvekunge tichiungana. Chekutanga chiri chekuraise awareness kuti vanhu vazive nyaya yekuti vajob scholar kusungwa kwavakaita hakusi pamutemo, vari mujeri zvisiri pamutemo, ipolitical prisoner. Vari muno nevari nyika dziri kunze vese vazive kuti ndo zviri muZimbabwe. Chepiri kwakuri kuedza kubatanidza vese vatsigiri vavasikala, tavabatanidza tovapa gwara rekwati kufamba tichienda kuti tichaita sei, basa ratiroda kuita nderipi kuti tipushe hurumende yemuHarare kuti ikwanise kuburitsa vasikala. Chechitatu tatichitarisira kuti kukungana uku kwevana vazhinji veZimbabwe vachitaura nezwi rimwe chete kunogona kuisa puresha pane avo vari kuita udzvanyiriri vekucheketa vasikala musungwa.
Matanho apa amaa kutora kuenda mberi?
Tiri kutoita musangano wechimbi chimbi nemakurukota ose ari muSolidarity Council kuti tivhiye nyaya iyi, tione kuti ndezvipi zvatingaite. Asi chandagara ndanzwa nevazhinji vandataura navo izvezvi ndechekuti isu hatisi mapenzi. Kana ukakumbira ukanyimwa, ramangwana haukumbiri, unongotora. Nyaya yekusangana kwedu haidi mvumo kubva kuna angana kana ngana zvake. Inyaya yatakapuwa kodzero dzayo nebumbiro remutemo. Saka tichadzimara taona takungomita tisina kumbobvira tazivisa chero ani nani zvake, nekuti kodzero iyoyo yekusangana tinayo.